Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 6/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini jini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi. Kondi Musanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakosteta Production anoradzikwa kumusha kwake kuLupane, vatauri vakawanda vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro mumusha weGlenora. Sangano reFema in Early Warning Systems kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu, zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo pamwe nezvirima nezvirimwa mukuwana kuti vawane zvakawana zvavanenge vachida kudya. Indiwe mingwe emisore na uzedu za nasi, chiba kuna ku Studio 7, irimu Washington DC. Kondi Musanga, uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakosteta Production, aradzikwa nasi kumusha kwake, mubukure, Shabula, kumachia wodi kuLupane. Kunyanga hazvo hurumende yakabatsira nekuigwa kwake, vatauri vakawanda vataura pakuonekana nanyanduri uyu vanodzivanga vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Kondi akashaya nemusi wemuvhuro svondo rino ave nemakore 64 ekuberekwa uye asiya mhuri inoita mudzimai nevana vatanhatu. Sangano reFema in Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu, zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo nezvirimwa mukuwana zvavanenge vachida. Mugwaro rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu rinobata chikunguru kusvika muna Gunyana raburitswa nesangano iri. FuseNet inoti nekuda kweizvi ruzhinji rwevanhu zvikuru kumaruwa rwoyo kushandisa nzira yekuchinjana zvinhu zvakaita sechibage nezvipfuwo kuti vakwanise kuwana zvimwe zvavanenge vachida asi vasina mari. FuseNet inotiwo nekuda kwekuoma kweupenyu nekukwira kwemitengo yezvinhu, vakawanda kumaruwa vave kurarama nekutengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemudzimba, kurima miriwo kune vanenge vachiwana mvura uye kuchera zvicherwa. Asi richiti hakunawo zvakare tarisiro nekuda kwezvininga mpinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemisika yekutengesera zvirimwa izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe divi rehurumende. Asi hurumende yagara zvayo yazivisa kuti hakuna munhu achafa nenzara sezvo yakaisa urongwa unodzivirira nzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga.
Ichokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma, iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserva matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinotripa maassets avo uye zvinotripa nyika maassets ayo. Nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair, ndosaka takanga tazointrodusa a money economy. Nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunze ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunze ndiri kukupa hazvienderane, kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara. anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanosipa economy yedu kubva kwema assets aya akaita sezviwani pazvinenge mombe. Isu tagara tanga takanganiswa nana January disease nezvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudiversifya economy. Munochizoona kuti kungomira neekonomi yekurima munyika medu muno mumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprint avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tiri kuti tigadzirisane paideology, yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodrive economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.
Nyanzvi munyadzi chikafu yevakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7 vari kwaMurehwa. Bato reCitizens Coalition for Change nhasi raita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro vari mumiriri weGlenora muparamende waWellington Chikombo. Mabiko aya akanga akarongwa kuitwa svondo rapera, asi mukuru wemapurisa mudunhu reHarare South, Chief Superintendent Emma Jojo, vakarambidza urongwa uhu vachiti vaChikombo nebato ravo vakanga vasina kugutsa chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act, Chapter 11.23. Tabata vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumabiko.
Tapapamushe taita chirongwa chedu chevictory celebration, muchiziva kuti sebato itsva paro for a new culture ndeyekuti tinocelebrata vanhu vanotivhotera tichitenda vanhu nekuparura hwaro wekuti tinofamba sei every constituency yatakavhoterwa, nekuti isusu tinoremekedza dhivhota, nekuti ndo vakatitimuzira munoziva maomero akakaita zvinhu. The democratic movement iri under attack and assault. Vanhu vakamira vakativhotera, saka were doing thank you rally tichivatenda nekumira kwavakaita vachitivhotera vachitsigira Citizens Coalition for Change vachitsigira vachamisa. Saka tanga tichiparura hwaro hwekuti tinofamba sei muGlenora in terms of our council program. And then nekuti kuparamende tetitase kutimira zvido zvevanhu nekugadzira kuti tiende mberi kuti nyika iite shanduko, an absolute change.
Tinoona kuti svondo rapera makambeye marambidzwa kuita musangano uyu nemapurisa, chii chazoita kuti mupiwe mvumo rwendo runo?
Chataona ndozvatataura tiri kurani kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nezanhu, chiri chinhu chatisingatarisiri, nekuti mapurisa ndeenyika. Isu tinoremekedza mutemo, tinoremekedza mapurisa, tinoremekedza masoja, tinoremekedza intelligence organization, tinoremekedza state. Nekuti isusu direction yatiri kutora sepati itsva ndeyekuti isu tinofanira kurespecta mastate institutions nekushanda kuti nyika inoiende mberi. Mapurisa haafaniri kuti apindire munyaya dzemapato.
Zvii zvikuruwo zvamungati zvataurwa neutungamiri hwanga huripo pamusangano wenyu?
Tataura nyaya yekuti mwedzi watapinda umwedzi weheroes, isu tinoremekedza magamba akapira nyika, tinoremekedza deliberation struggle. Saka tavachitaura nyaya yekuti tinofamba sei setriple C kuti tiremekedze, nekuti kana tapinda muhurumende yavachamisa tinokontinua nethe legacy of deliberation struggle.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wekuwadzana East mudare reParamende vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende vati mapurisa arambidza musangano wavo wekusangana nevagari vemunharaunda yavo vachizivisana mamiriro ezvinhu vanga uchifanirwa kuitwa nhasi. Vachinyora padande mutande reTwitter vahwende vati mapurisa akambenga ava pamvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano uyu asi azouvhara mushure mekunge anzwa kuti mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akafira kusunungura nyika reHeroes Day. Mukutarisa nezvekukosha kwezuva iri, taita hurukuro nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoku Chivasa.
Tinoti zuva rokupemberera magamba izuva rakakoshera isusu sebato reNCA, izuva ratofunga kuti rakakosherawo vana vazhinji veZimbabwe nekuti tenge tichirangarira ushingi hwakaitwa nemagamba edu vachirwisa avo vanga vakatidzvanyirira kuti tenge takasununguka. Saka zuva iri izuva rakakosha pakuti kuti tinge takasununguka zvatiri zvakabva neushingi hwakaitwa nevamwe kusvika vazova vazhinji vavo varasikirwa neupenyu hwavo kuti tinge takasununguka senyika. Saka zvakakosha kuti tinge tichirangarira upenyu hwevanhu vakadaro vakaita kuti tinge takasununguka uye kuti tinge tiri patiri iye zvino senyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti chinangwa chakafirwa nevana veZimbabwe vari kurangarirwa nemuvhuro chave kurasika nekuti nyika ichateveri nyaya dzegusa ruzhinji, kusununguka kwevanhu kwave kushoma nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwa?
Zvekuti pane vamwe vanenge vachitaura kuti pachine udzvanyiriri huripo uye pane vamwe vanhu vanenge vasina kusununguka, ndofunga isiyo nawo inofanirwa kubira kuti tinge tichirega kupemberera zuva remagamba. Kana pane zvinenge zvichinetsa zvinenge zvichida kunzokodzeredza vanhu dzinenge dzichigadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa izvozvo ndizvo zvinofanirwa kugadziriswa kuti kana pane kodzero dziri kutsigirwa dzinenge dzichigadzirwa. Asi kuti kushayikwa kwekodzero kana kuti kushayiku zvingave zvichikanganiswa hazvizvo zvinofanirwa kuita kuti tinge tisingapemberi magamba edu. Ndokunga chakakosha chinofanirwa kuti vateerere vazive ndechekuti chatoda senyika yeZimbabwe ndekuti kunyange isusu sebato reNCA nemamwe opposition political parties tiri opposition, asi pane mazuva ekuti akafanana newayo kupemberera magamba edu kana kuti independent mazuva atofanirwa kupemberera senyika tomboisa pasaidi zvepolitics zvematongerwo enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhoku Chivasa vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube.
Bato reMDC rinofara chose kuti tiri kupemberera nguva ino yemaheroes edu, makamba edu akatirwira kuti tinge tichibuda muhutapwa hwevapfambe pfumbi vakatora zvombo vakabuda munyika vakanouya vamagamba enyika. Zvinofadza zvikuru kuti takazviitira izvozvo tiri vana veZimbabwe takabatana. Chatinokurudzira ndechekuti vari muhurumende vari kutitonga vanofanira kugara vachiziva zvakafira vana veZimbabwe vakawanda nenguva yehondo. Vanotinoti mahero iwavo vamwe vacho vakazopindawo muZimbabwe itsva. Nekuti kana tikasazadzikisa chishuviro chavo chavakaita kuti vaite magamba, tinenge taakufanana nevatengesi vaivatengesa nenguva yehondo. Vaivatengesa kuti vasagone kuita chishuviro chavo chekuti tinge tiri vana veZimbabwe vakasununguka.
Tinoonawo kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, zvinhu zvichinzi zvatanga kusanyatsogadzikana munyika nenyaya dzemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo sebato?
Hazvipi chimiro chakanaka chekuti panguva dzese patinoita maelections kunoita mhirizhonga nyika inoita kusagadzikana nekuti izvozvo zvinoratidza kuti hatisi kuita zvinhu zvedu tiine pfungwa yekuti tinge tichivaka tichienderera mberi kubva kwatakasiyiwa nemagamba edu. Saka sevana veZimbabwe tinofanira kuti tinge tichibatana, tinge tichishanda pamwe chete, tinge tichizadzikisa zvese zvavakatitangira nebasa guru ravakaita. Ndokuti nyika ibudirire, ndokuti tinge tiri vanhu vanopa ruremekedzo rakakwana kumagamba enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi nehurukuro dzedu nemapato akasiyana-siyana kusanganisira bato rezano PF tichitarisa pamusoro pezuva remagamba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti China haifanirwe kusungirira nhaurirano dzepasi rose dzakakosha dzakaita sedzekushanduka kwemamiriro ekunze mushure mekunge Beijing yadimura kutaudzana neWashington mukutsividza kushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan mukutanga kwesvondo rino. VaBlinken vaudza vatori venhau vari kuManila nhasi kuti America yakanangana nekuderedza kusawirirana uko kwakwira kubva China yatanga gadziriro yehondo kumahombekombe kweTaiwan uye kutora mamwe matanho ekutsividza. Rwendo rwaamai Pelosi kuchitsuwa chinozvitonga cheTaiwan rwakatsamwisa China, iyo inoti Taiwan chitsuwa chayo chaichatora nechisimba kana zvichibvira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Kuchinganidzai nemufaro vatereri kana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi neupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwevhiki rekuyamwisa vana mukaka iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika kubva nemuvhuro kusvika nesvondo mangwana. Chinangwa cheurongwa uhu ndechekuzadzisa utano hwakanaka hwevana kuburikidza nekuva panguva inokodzera yekuti vayamwe mukaka waamai panguva iyo madzimai akawanda ari kukurumidza kubvisa vana pazamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti madzimai ari kuyamwisa vana ari kudzikira munyika. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura pamusoro pekuyamwisa vana.
Zita rangu ndinonzi Sister Sanda kana kuti Mike Joy. Maonero andinoita nyaya yekuyamwisa vana is that I think it depends person to person. I think nyaya yanyotaurwa stereo yekuti some of us pakuyamwisa chinenge chakakonewa because of several reasons, like isinda kunzi kwangu haubude, and because of that handinokwanisa kuyamwisa, and I actually thought kuti arimemba ndichifunga kuti mumwe vana wangu they turn out bad because ndakakonewa kuyamwisa, but my children are nice and they are healthy. And like I said, also, I just made sure that my children get everything and supplemented their nutrients. When you formula plus, so I think it depends. But we'll make sure to have a fortified formula plus diet. I think it's possible. I'm going to say, because I am in Swab, because I'm going to eat it.
Regai tinswe kubva kuna amai Maria Mubonani vanoti ivo vakayamwisa vana vavo vese.
Tinevana 6 vese vakayamwa. Kutanga akayamwa 2 years primary. Achiyamwa. Takakura chikuzwa kuti vana vanofanirwa kuyamwa mukaka waamai. Kusvotsa kure zvakanaka uye akabatwa nezvirwere zvakawanda wanda. Ndakaona zvichitibatsira nekuti vana ivavo hapana kana wani. Pandakambotambudzika naye nekurwara rwara vese vangu vangorerai. Saka ndinongokurudzira madzimai vechidiki vemazuva ano kuti ngavayamwise vana vanyatsoyamwa mukaka waanamai kuitira kuti vadzivirirwe muzvirwere zvakawanda. Nekuti mafonino naya. Wewe zvino saka vemazuva ano havachada kuyamwiwa nekuti kuteta here kana kuti but wakatokosha kumwana kuti akure zvakanaka.
Kunzwawo zvakare kubva kuna amai Zanza Moyo vari muHarare.
Kuyamwisa mwana mukaka waamai kwakanaka. Chakakura chizova chekutanga mwana akayamwa mukaka waamai vake zvinovaka ukama pakati pemwana naamai. Ndisoko chinoona kuti munhu wese chero akamudhara akadii akadii anongopinda mudambudziko. Chekutanga kuchema kuti maiwe wozi ndiye munhu akagara aripo ari henti paanenge angotambura mai ndo vanouya vachisvikopa mukaka vachiti. Saka zvinovaka ukama pakati paamai nemwana. Klasi kuyamwisa mukaka kunobatsira kuti mwana ave nechikafu chakachena kudya kwakanaka. Zvimwe zvimabhochoro zvinopirwa vana mukaka izvimwe zvine tsvina mwana wozopedzisira aita mudumbu wotanga zvimwe zvirwere. Klasi chero zvimwe zvikafu zviri kupiwa vana zvisiri mukaka zvinemawo matoxins ekuti mwana anopedzisira achibhinopa zvimwe zvirwere zvisingaitiki kumunhu wezera rake. Saka mwana anofanira kuva mukaka waamai nekuti ndiko wakagara wakasikwa namwana. Chinzi wakaringana nemwana unoenderana nemwana neutano hwake nezera rake.
Topedzisira nekunzwa kubva kuna amai Moyo vari kuSouth Africa.
Vakadi makadi mhuri yeZimbabwe nevose vakateerera ari kutaura ndii amai Moyo ndiri kuSouth Africa kuPretoria. Ndinoda kukurudzira vana amai sezvo kumwisa mwana mukaka inonzi breastfeeding mukaka wedu watakapuwa naMwari uyu kwakanaka zvisingaiti zvakanakisa nokuti izvoni mukaka uyu tinouwana mahara hautengwi 1 2 mukaka uyu unongogara ungori zvaungori izvozvo hauna kuti uchapisa hauna kuti uchatonhora hauna kuti uchakora hauna kuti uchashata oro uchadunga saka naizvozvo ndinoti vana amai ngatimwisei vana vedu kubva achizvarwa paya mwana ngaamwe mukaka waamai vake musaita zvemabhodhoro kuwisa mwana hakurwadzi uye kunofadza kuchimwisa mwana wako ngachimwisei vana vedu mukaka yemuzamo yakakosha sebreast feeding week ino tinoti vana amai vose ngachimwisei mwana ini ndakamurumura manje manje I think ndakaita 1 year 8 months ndichimumwisa ndakazomubvisa hangu wanga akunyanya kundiruma ndikati aiwa wakura ndopandakazomubvisa asi vana vangu vose ndinovamwisa mukaka yemuzamo iyo yemabhodhoro iyo tinongozoiisawo kana uchizoshandi zvine bati ngatikurudzirei kumwisa vana mukaka yedu yemuzamo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Oliver Muregerera chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya chichitarisa nezvemukana wekuvhota kekutanga wakapiwa kumhuri yevashona nehurumende yeKenya muchine mekupiwa kwavo magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi.
Urongwa ndo huripo hwemaelection ari kuitwa musi wa 9 August musi wechipiri. Ndinodayira kuti iye zvino izvi mhuri yemashona iri wakapuwa magwaro yekuti vagare mukati menyika ino ndo kutangawo kwavo kuti vatange kuvhota. Ndo first time yavo kuti vatangewo kuvhota. Ndinodayira kuti chinhu chafadza zvakanyanya mukati memhuri yemashona vari vatanga kuva vagari vemuno kuti vatangewo kuvhota munomu vachipinda musarudzo dziri kuitwa idzi.
Muri kunzwa sei kuti makukwanisa kunge muchiwana kodzero dzakaenzana nezvimwe zvizvarwa zvemukenya zvagara zvichivhota?
Ndinodayira kuti chinhu chatambirwa nemhuri yemashona vari vagari vemuno mukenya vachitambira nerufaro rukuru kwazvo nekuti chinhu chatisingafungidzirwi kuti chingaitikeba kubva mudambudziko rakabatwa kwemakore akawanda vanhu vachitambudzika vari muno zvinova kukwanisawo kuva nerusununguko rwokusarudza vanhu vanokwanisawo kuvachengetedza nekukwanisa kuva nevanhu vanokwanisa kuti vanotambira zvichemo zvavo nekunzwa kuti vangakwanisawo kuti vavabatsire kubva ipapo zvaratidzira kuti pave nerusununguko kumhuri yese yemashona vagere vari vagari vaakugara muno.
Pane vamwe here vemhuri yevashona vari kupindawo mukukwikwidza ikoku kuri kuitwa musarudzo tichiona kuti maane mikana iyoyi?
Iye zvinoizvi pachipedyo kuti pawanikwe vanokwanisa kupinda mukati mekukwikwidzana musarudzo iyoyi nekuda kwokuti tangobva mukupiwa magwaro ekuva vagari vemuno zvino nguva yacho ichipfupi. Iye zvinoizvi tine tarisiro yekuti izvo mhuri yemashona yese yevana vakabarirwa munomu vari pazvikoro iye zvino Mwari anenge ari kutinzwa nekuti tine nhamba huru kwazvo yakwanisa kupasa iri kupasa muzvikoro zvino tiri kuona kuti pane tariro kuti pakukwidzano dzichauya pachazovawo nevedu vana vachakwanisa kupindawo mukukwidzano idzodzo kuti vakwanise kumirawo kutsvaka zvituru zvinenge zviriko zvakazvi zvakafanirwa anenge achikwanisa.
Pachine vamwe here mhuri dzevashona vasati vagadzirirwa magwaro avo ekugara mukenya?
Mhuri yemashona todaira kuti tese takwanisa kuwana magwaro.
Tichitarisa magariro amakaita, zvii zvikuru zvamungati zvanyanyoshanduka kubva pamawaniswa magwaro?
Tinodaira kuti zvinhu zvanyanya kushanduka zvikuru ndezvekuti zvopave nerusununguko rwokuti ruzhinji rwemhuri yemashona igere muno vakukwanisawo vakatangisa kuvhurawo mabhizinesi avo nekuti vakwanisawo kuvhura maakaunts avo emumabhengi nevamwe vari kukwanisawo kuenda kunokwereta dzimari dzekuti vavhure mabhizinesi avo nekuti vaseenze zvino rusununguko rwo ndo rwaratidza kuchinja zvikuru paupenyu.
Totarisa kunyaya iyoyi yesarudzo, tinomboona sarudzo munguva dzekutsvaga rutsigiro pachimboitawo zvinana mhirizhonga nezvimwe. Zvinhu zvamuri kusanganawo nazvo here mudunhu ramugere?
Mudunhu ratigere hatisati tanetarisiro yekuti mungave nemhirizhonga. Kazhinji kacho mhirizhonga dzinowanzoitika mumaguta makuru anofanana neNairobi nemamwe maguta anoteera acho ndo anonyakuta mhirizhonga. Asi mumaguta atigere aya Central Province kunyanyanyanya hatisati tambosangana nezvinhu zvakafanana naizvozvo kana kutisangana nenjodzi yekuti mumwe wedu akuvatswa mukati menyaya dzakafanana naizvozvo.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Chikuru ndechekuti tinotenda kunyanya kuna vapurezidendi Mnangagwa nekuti vakagona kutitsigira nekuziva kuti tibvewo mukati medambudziko iri. Vakasvika munyika ino vakasvika vakasvikotsinhirawo kwakatenda zvikuru kuna vapurezidendi Kenyatta vemuno nebasa ravakaita rekutipawo matsamba kuti tive nerusununguko. Tinovatenda vapurezidendi vedu vaMnangagwa nebasa iroro ravakabata vachiziva kuti vana vevhu vakabva munyika imomomo asi zvisiri zvokuti izvo sandiropa reZimbabwe iropa reZimbabwe asi vakakwanisa kutsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe nenzira yakanaka zvedu zvokafambawo nenzira yakanaka zvisati tukuvatenda zvikuru. Sakana tinotaurira mhuri yeruzhinji rweZimbabwe kuti kwese nevese vanobuda kunze kwenyika vanenge vari kunze kwenyika tishambadze nyika yeZimbabwe. Ngatiitei kuti nyika yeZimbabwe iwe nembiri yakanaka yekuonekwa kuti vevanhu vakadzikama vanhu vanonzwisisa.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregere rachizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya vari parunare kwakare kuKenya neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mumitambo yatambwa nhasi chikwata chenhabvu cheBournemouth chinotambirwa nechizvarwa cheZimbabwe Jordan Zemura chatanga makwikwi ePremier League zvinofadza mushure mekurova chimwe chikwata chine chizvarwa cheZimbabwe cheAston Villa 2-0. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.